Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 18, 2024. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti bhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rave kudhindwa kuti mutungamiri wenyika aise runyoro rwake. America yobatsira masangano akazvimirira oga ari kubatsira vanhu munharaunda. Va Douglas Ngonzora nebato rawo reMDC voendesa vamogen komichi kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bhiri rezvekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill raendeswa kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti government printers. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti izvi zvikapera bhiri iri richaendeswa kumutungamiri wenyika kuti riiswe runyoro kana kuti signature wobva wave mutemo wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapopuraito Garepi.
Pari zvino mutemo uyu wakatoenda kumaprinters kuda nokungonotaridzawo kuda vanga vane proof reading kuti zvakabva kumahouses izvi zvanyorwa here nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Iko zvino stage yatatarisira ndeyekuti mutemo uyu uchiinda kuna president for presidential assent.
Saka zvinozo shanda sei apa kana mutemo waenda kumutungamiri wenyika nekuti takamboona vakamboramba zvakare kutambira iro bhiri.
Munoziva imi kana maita mutemo separlament, tinoshanda pamwe chete na president kuti iwo as part of legislature vanokwanisa kuti mutemo maita henyu asi iwo voti kwete pane zvandisina kuona zvakafamba zvakanaka kana kuti iwo voisa yatingati veto power yavo kuti mutemo udzokezve kuda timuongorere. Asi pari zvino takaita zvose zvinotarisirwa nemutemo, bumbiro remutemo, constitution yeZimbabwe kana tichiita mutemo.
Asi woka tiri kunzwa masangano akazvimirira oga nemasangano makuru akaita seUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachiti mutemo uchakanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga muZimbabwe.
Zvokuti kuna masangano vanoti deve honorable members vakamira-mira kuti aiwa mutemo kana tichimiririra isu hatimiririra masangano chete, tinomiririra ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimu Rights vadzikama ibere.
Zvakaitwa nesenati hazvina zvokunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara vanga vakambopasisa bhiri rekutanga racho riyarefu ranga rakatoshata zvikuru kudarika iroro irori racho rakashatawo zvekare. Asi ndinangoti disappointment hombende yekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament vamemburaivo masenata vanenge vachitarisirwa kuti vachaisa uteshe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti rinochenesa iwo masangano akazvimirira egaya kuchibviswa nhubu.
Isusu tinopokana nemaonero akadaro. Mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO. Saka kana gavhumendawo yapinda munanigavhumendawo ichiri nanigavhumendawo here? Pane boka rinozikanwa nekunzi Civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dzekuti vanhu vange vakasununguka kuorganiza pache zvavo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoisa Zimbabwe pawachilisi zvichireva izvo kuti civic space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge atyora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, nhasi vapa masangano anoshanda akazvimirira oga rubatsiro rwemari inosvika zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica, kana kuti US$475,000, kuti vabatsirike mumabasa avanoita anosanganisira kurwisa zvinodhaka mune vechidiki, kukurudzira gusa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika nezvimwe. Kosta Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamuzinda weAmerica muHarare kumasangano manomwe awana rubatsiro, amai Tremont vaakurudzira kuti aite mabasa anopundutsa nharaunda dzavanoshandira.
Tinovimba kuti mabasa amuri kuita aya achapfuurira mberi kwemakore mazhinji. Kunyangwe rubatsiro rwemari yanhasi yazadzikisa zvinangwa zvayo, rubatsiro rweAmerica kuvana veZimbabwe chiratidzo kuti America yakazvipira kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Mutungamiriri werimwe remasangano uru, Retin Rescue Mission Trust vaAbraham Matuka, vati vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka vari kuguma voita chipfambi kuba nezvimwe. Vati rubatsiro urwu ruchabatsira kuvadzora mugwara.
Tutasa kuita maprojects akatarisana kuita nezvehuku, nezvewelding, nezvekubika uyezve nokuisa sola. Saka tikufara zvikuru kuti mari yatabatsirwa nayo iyi neUS Embassy ichatikwanisa kuti tikwanise kusvikira mayouth vakati wandei nokuva pacho kuti vawane chinovabatsira muupenyu, vawane zvinonzi masustaining projects anokwanisa kuti vakwanise kubuda mune zvinodhaka.
Vanotungamirawo sangano rinobatsira vana vanenge vasiyiwa nevabereki vanenge vari mumajeri rejedaida Trust Zimbabwe valove more Chikwanda vatenda zvikuru muzinda weAmerica muZimbabwe vachiti ruchashandura upenyu hwevakawanda.
Tinobatsira vana ava nemari dzekuenda kuzvikoro nekuvabatsirawo zvakare kuti kune mamwe mayouth akasara asina kupedzisa chikoro, tinovabatsira nemavocational skills. Asi granti ratawana richatibetseredza kuti macaregivers atakuempower achakwanisa kuzokwanisa kuchengeta vana ava vakasiyiwa.
Masangano awana rubatsiro manomwe anoti Zimbabwe Peace Project, Education Matters Trust Zimbabwe, Teen Rescue Mission, Africa Book Development Organization, Jedaida Trust Zimbabwe, Vision Sculptures Trust uyewo Fambidzanai Trust. Mari yekubatsira iyi yabva kuhomwe nhatu dzinoti Ambassador's Special Self-Help Fund, Julia Taft Refugee Fund uyewo Africa Regional Democracy Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora kuburikidza nasachigaro waro vaSolomon Chikowero nhasi raenda kudare reHigh Court richida kuti dare iri rirambidze vaimbo vesachigaro webato vaMorgan Komichi kufamba vachizviti ndiwo mutungamiri kana sachigaro webato kana zvavo kuti vave nechekuita neMDC. Mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vanoti vaKomichi vakabuda mubato iri kare uye vanozviziva kuti vaMonzora ndo vakasarudzwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
chini chetu tanga chama no zana jikuti wamogi mkoni chuo kaienda pa media center last year wakaleta press conference wakatendele dwa le wangu wani kumapata wakasiana wakatiyo wako forma ino United Movement for Democratic Change. Chazunori wako kadaru mwebatari MDC ni mwubundiri mtemo. Chazunori wako kutu watozi zinga wega mpati. Saka hakuna hiyori ni mwiki wako kutunga mwiki watozi zinga wa saru za hiyo kutungu uchienda uchibuda mwubatu. Kuhuchi nchipu tanga chamunu fana uzio. Tupa taba hizo zezu. Chikienda kuma elections wako mwiki mwongu watu mbubuda kutu mwubatu wachino joina Chapman wachita senator ku Midland. Saka taka watanga wasia wakadaro wako mwiki kutia atifune inao. But in terms of famba majeni zwa wako mwiki wako famba watu zikilea wega kumbeko mtimo. Waona utinisho maadventures awe insa wali kuita pana muna aliku watu rasilia. Saka wako famba watu shibisa saridu watu shendisa saridu bata ashipu mwiki. Wako mwiki tunotu wada patinu dawano ni kutati siki wano. Hakuna mwa watu inga. Kinungota msanga lutu ukuri. Asi zikuwa zikuwa mpimu kutuwa kumi kutikia president outside of Congress. Saka chukutuwa kumi chinawiza kutuka mbake. Wano toka chaka naka wani nira tamba yao. Choi tambira. Tatambira tamba yao choi gara pasa wa kumi chwa nupi enendu provisional membership. Ili mumi MDC constitution.
Wakumi chwa ruguti yu shiriku itukwa na wangu nzora. Nebato re MDC kana na wangu mbato iloro. Shiriku rakiza kuti murugu shandiswa ne vamwe vanhu kuti munge muchipara dza opposition munoti
havarambidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vangu vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasiswa neMDC hativarambidziswa chatiri kuramba ndechekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatipeni kuvaopoza asi ivo vanenge vavapo nekuopoza isu zvavakutaura zvese zvazvina kana umboo ngavataure chinhu chimwe chete vanotaura kuti isu tiri kushandiswa.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vakomichi vanoti havasi kuzoteerera zviri kudiwa navamwonzora nebato ravo vachiti vamwonzora vari kushandiswa nebato riri kutonga reZANU PF. Studio 7 yatumira mubvunzo kumushandi mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira asi vanga vasati vapindura mibvunzo pataenda pamhepo. Ngatinzwei vakomichi vachipawo divi ravo panyaya iyi.
Vamunzora varamba kudzidza varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties muzimbabwe. Vanozikamwa somunhu asingadi kubudirira kuopposition muzimbabwe zvachose. Vakamboenda kumakotsi kwakasiyana-siyana vamunzora asi vakarambwa nevanhu nokuda kwekuti vana vezimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kuopposition muzimbabwe. Nasi unowu varamba vachingedzerera mberi kuda kupotsa opposition muzimbabwe vachishandisa makotsi. Vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu vane chiro chekuti Democratic Struggle indirire mberi.
Ko imi neurongwa hwese hwamuri kutsananguraho madii kungotsvagawo rizita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC?
Handidi kujaidza munhu watinoziva kuti akushandiswa hatidi kumujaidza nokuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ake vanenge vatohwina. Hatidi munhu anoshandiswa nezanu kuuraya revolution struggle yevanhu kana iye ngaachinge zita because hakuna munhu anoda murume uyu muzimbabwe muno kana havatoti zvachose. And struggle haisi about the name, the struggle is about the spirit inenge chipinda vanhu kuti change iitike. Nhasi tikona Douglas Monzora haadi this change kuti iitike muno muzimbabwe and this is what we paid to fight, to be arrested, to die for the people of Zimbabwe.
Matano hapa hamuchatora na hiru danu ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri.
Aiwa tinotangana kukoti, tinotangana kukoti kuti tinzwisise kuti iwo matare eZimbabwe achati kudi nekuti isusuwo tine mapoinzi edu atinawo akasimba zvikuru atinovimba kuti Douglas Monzora haana right rokumaita infringe marights iwawo.
Vanga vari vaimbovesa chigaro weMDC vaMorgan Komichi vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, zvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu, tinoisa link. Vamwe vemabhizimusi vanoti pane zviminga mpinyi zvakawanda zviri kupa kuti vatadze kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze kwenyika sezviri kukurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutoro yodoe na uku zanae Musengi anotipanya enu tevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano weZim Trade Export Week muBulawayo neZuru, vamunangagwa vakati
the new electronic single window system,
nzira itsva yekuita nayo basa yakatorwa neZimbabwe Revenue Authority, ichatanga kushandiswa mukati memavhiki mashoma ari kutevera. Izvi zvichabvisa zvose zvainonotsa kufamba kwevanhu nezvinhu pamabhodha, uye kuchaita kuti mabasa ose anoitwa pamabhodha aitwe nenzira yakanaka.
Vakati zvibvumirano zvekutengeserana muAfrica pasina mitero pane zvimwe zvinhu, kana kuti African Continental Free Trade Agreement, uko kunotarisirwa kutanga gore rinouya, kuchabatsirawo zvakanyanya vemabhizimisi ava. Asi mudzidzisi wezveupfumi paBindura University of Science Education, Dr. Felix Chari, waudza Studio 7 kuti pane zvimhingampinyi zvakawanda pakutengesa kunze kwenyika zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe, kusanganisira mitemo yehurumende inongoshanduka-shanduka.
Mishina yedu mizhinji inoshanda mumaindustry yachembera. And that sikuona innovation iripo sezvinoitika kune dzimwe nyika dzekunze. And most of our policies are also inconsistent.
Vakafano bata chigaro chemukuru wezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica muAfriximbank, Dr. Gain Moses Namwe, vakaudza musangano uyu kuti nyika inogona kuve nezvekutengesa kunze, asi kana pasina nzira dzakasimba dzekuti zvinhu izvi zvifambiswe, hazvibatsire. Izvakatsinirwawo nemukuru mukuru wekambani yekutakura zvinhu yeShipping and Forwarding Agents Association of Zimbabwe vaWashington Dube, avo vakati
nachinhu chatinonyanyisa kuda, tinofara kuti government iri kuzvitarisa nyaya yerailway.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Gunda vanoti nyaya yekufunga kuti zvinhu zvinobva kunyika dzakabudirira ndizvo zvakanaka inokanganisawo nyaya dzekutengeswa kwezvigadzirwa zvemuAfrica.
Tinogadzira zvinhu asi hatizvishandisi. Toshandisa zvinobva kunze, idambudziko hombe iroro. Tofanira kudada nezvinhu zvedu zvemuno muAfrica.
Vamwe vakabva kunyika dzinosanganisira Britain, Kenya, Mozambique, United Arab Emirates neZambia ndevamwe avo vakauya kuzotsvaga mikana yekutenga zvigadzirwa zvemuZimbabwe. Mukuru weZim Trade Alan Majuru vanoti,
ndakakudze nyaya yebaobab yakaitika kumutoko yekuti vaingotengesa mauyaya akadero, asi patakabatana neKemfed uyezve neHarris Institute of Technology zvakabatsira kuti mauyaya aprocesswe kuita powder, mamwe kuita oil, yekuti tinokwanisa kuexporta chenisa kunze kwenyika.
Zim Trade inoti uwandu hwezvinhu zvakatengeswa kunze kwenyika hwakakwira nechikamu chimwe nezviga zvisere kubva muzana, kana kuti 1.8% kubva pamabhiriyoni mana nezviuru mazana mashanu emadhora gore rakapera kusvika pamadhora mabhiriyoni mana nezviuru mazana manomwe nechidimbu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vadoma vaKithure Kindiki semutevedzeri wavo mushure mekunge dare reparamende ravhota kuti vaive nechigaro ichi vari Gathi Gachagua vabviswe pachigaro nenyaya dzeuori nekupesvedzera mhirizhonga dzavanga vachipomerwa. Asi dare repamusoro rati vaRuto vambomira kugadza vaKindiki kusvika musi wechina, apo richaziya nyaya yavaGachagua yekuramba kutambira kudzingwa kwavo basa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. America inoramba ichishushikana nekuenderera mberi kwekusawirirana kuri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, nekutyira kuti kunogona kupararira kukaita hondo yedunhu rose, vakadaro mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations Security Council kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at the UN Security Council, va Robert Wood. Vaudhu vakati vanoshoropodza zvakasimba uwandu hwemhosva nemhirizhonga zviri kuitirwa vanhuwo zvavo vemudunhu iri, kusanganisira kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa, kushandiswa zvisiri pamutemo kwevana vachiitwa masoja nezvikwata zvakapakata zvombo, nekushungurudzwa zvepabonde kuri kukonzerwa nekusagadzikana uku. Ambasada Wood vachisimbisa kuti hakuna nzira dzechiuto dzekupedzana dzodambudziko riri kumabvazuva kweDRC, vakati ndicho chikonzero vachitsigira nhaurirano dzinotungamirwa neAfrica dzekuunza runyararo mudunhu reGreat Lakes. Vakati America inotambira urongwa husina zviga zvekuunza runyararo kumabvazuva kweDRC, uo wakaziviswa neAngola musi wa30 Chikunguru wakatanga musi wa4 Mavhuvhu. Vakati iye zvino Rwanda neDRC dzinofanirwa kuzadzisa kuzvipira kwadzo pasi pechibvumirano chekuluwanda nekutora matanho anooneka mukuunza runyararo. Ambasada Wood vakati zvinosuvisa, DRC pari zvino yave nevanhu vanoda kusvika mamiriyoni manomwe vakatiza misha yavo nyika yose. Mukupindura, America yawanisa mari inodarika mamiriyoni masere ane makumi manomwe nematatu emadhora ekuAmerica, kana kuti $893 million, murubatsiro kuDRC mugore ra2024 kuburikidza neboka reUS Agents for International Development riri pasi pebazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, iro riri kushanda nemasangano anopa rubatsiro pasi rose pamwe nemasangano akazvimirira. Ambasada Wood vakati vanokurudzira mapoka ose kuti abvumidze kupinda kwezvinodiwa zuva nezuva zvakakosha kune vakakanganiswa nekusawirirana uku, kunyanya vakapona mukushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume, kusanganisira vakashungurudzwa zvine chekuita nezvepabonde. Vakati vanokurudzirawo vemasangano anopa rubatsiro pasi rose kuti vaunganidze zvimwe zvikwanisiro pamusoro zvekusimbisa basa revashandi veUnited Nations nezvirongwa zvavo. Vakati vanokurudzira dzihurumende kuti dzibate nemhosva vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu kwakaitika kumabvazuva kweDRC nemudunhu rose reGreat Lakes. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mukoma Jonga paStudio 7 apo, tine chichema vomanei. Chikoro chinonzi Hillside chiri mumasvingo kurenji chatishungurudza pamaschool fees mani. Patemu $90 pamwana 1. Chiro ukabhadhara hafu timozopedzisa mwedzi unouya, havatendi, vanongodzinga. Izvozvo takabhadhara mahafu, tingopedza kubhadhara mangwana acho vana votodzinga.
Mamuka sei mukoma Jonga Kandemire, vari sei vamweni? Hakuna kuri nani, but hey, tatambura nemasoja ari kumaborder kuno. Mombe dzedu takaenda kodzisa kuMozambique, kungatiita sango bosi, but tinogara hakuna sango. But hey, tiri kushungudzwa zvisingaiti taenda kuonengera mombe dzedu. Tisingazivi kuti ndo hurumende yatakavhotera here inotishungurudza zvakadai. Tatienda zvangu
paStudio 7 apo, tinokumbirawo kubvunza vedu wekuti mitemo iyi yatiri kunzwa yemarriage laws yaminyuwani kuZimbabwe, kuti kwanzi murume akubvumirwa kurora kuita girlfriend zvaapa mutemo, mukadzi wemba akubvumirwa kuita boyfriend. Ukangogara nemurume 2 weeks kana mukadzi 2 weeks mumba mako, you are officially married. Aka anoproposa zvose izvi ndianiko zvatisingazivi vedu, tinongozonzwa kuti watova mutemo.
Yawe chairman wasadhaki watoomesera munyika yaZimbabwe. Katame kamwe nana chairman here aisi hawo. Zvichitotiita wese kubva papo chigaro chitite chairman. Tatambura nyika ina mabasa, nyika ina chini. Munhu unofunda wopedza form 6 wopedza koite degree basa ano.
Makadiko Studio 7, zuva ranhasi ndoda kuzviti murombo washe. Ndine nyaya ndoda kuti ndimbotaurawo kati guvana neruzhinji rweZimbabwe. Taiza mutero tichibhadhara $4 kunzvimbo yedu yedu neBikita Office. Asi pakuti pashandurwa zvinhu kuri rati gore nouya, tinoti akubhadhara mari tichiindirana nemwana nevana vandinawo. Kana ndine vana 10 ndichabhadhara $10. Tinoona pari kuchinjwa zvinhu zvakawanda, saka zvakundishupa kuti tiri kuomorwa zvinhu painhambo kuti hurumende itibatsire, but vari kutiomora mari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinene Studio 7 isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro yataita nemuimbi wechidiki ari kutevedzera matsimba ababa vake Thomas Makion Jr. anozivikanwa magitaro nerekuti TMJ. Ngatinzwei achitaura naIvan Zisininga weStudio 7.
Magitare takati ndakatanga kudhara ndaingoimba nyangwe ndiri kuchikoro kuprimary tiita zvaive zvekutoti ungochimba mabhazi atinoma sports singatambi kana chinhu ungoimba ufambira mubhazi waungoimba
iri kutambirwa sei mimhanzi yauri kurovai
music vanhu havasati vanyatsogamuchira zvavo music sematarisiro andinoita inini but handishori nekuti ndiri munhu ari kutanga handizvifananidziri vanhu vatoi pamusoro kare vatora zvinhano zvemberi
veukama neshamwari vaiti kudi uchitanga kurova magitare
zvinoita munhu paanotanga kuita chinhu chekuti uchibva kumabhuku aumbondinamomisa mabhuku ndakumboita music vanhu vese vanotsamwa because but hazvina hazvo kundimisa ndaangoshinga zviga ndingoita zviri kudiwa panguva yacho.
Matambudziko api amunosangana nawo muchigemu ichi?
Machallenge anowanzo atonzosangana nawo music industry iko kutogamuchirwa chaiko zvinhu zvinorema. Chepiri, financial backup ndipo pari kufira vaimba vazhinji vane zvipo nyange vasina chaivo even asina chipo asingatogoni angotoenda mberi otobudira otoita zvese otorira Zimbabwe yese worldwide nyaya yekuti ane financial backup taitofira kuti zvikagadziriswa zvine izvozvo tiende mberi even mari chezvo dzinowanikwa kana vatoridzwa kuredhio kwacho zvinhu zvacho zvese hazvisinze kuti ungamboti chinosimudza artist zvinoitira.
Mashoko aungasiri vatsigiri vako?
Mashoko andida kusira kuvatsigiri ndekuti nokudai nokudisisai ndimi varidzi vemhanza tinobika ndimi vateereri ingori nguva chete inenge isati yasvika zvayo zvichida sapoti yamurikutotipa haisi yatinotofungira isusu tichasa nemaziso zvinodai yakatopfurikidza zvatinotofunga isusu.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata pari paWhatsApp tinoshandisa nhamba dze +263 716 67 488 0 paYouTube tinongoti TMJ songs zvinobva dzabuda, paFacebook is TMJ the Makion, Instagram TMJ the Makion, TikTok TMJ the Makion, everywhere ngosiyo TMJ the Makion tinotobuda.
Nzwisai kambo mweya weushingi manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Thomas Makion Jr. kana kuti TMJ naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wemashandiro emasangano akazvimirira kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Gibbs Dube.